Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imsore na uza nasi China Mbuzi 5, 2015. Mutunga miri we MDC vamo genchangirai vano parura misangano yavo yema zuamana mudunu rema Shonaland West. Vano vosha ya chokufambisa zvichitevera kunetsana pakati pevashikairi vemakombi nemapurisa mugutare Bulawayo. Nasi tiruku kupai nyaye nengo ezano PF wa Philipi Chiangwa avo vakanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri weZifa veruzhinji vachiti vachiyangwa ngavasapinde munyaya dzenhabvu. Nyanzvi dzozeya homwe yemari yekubatsira vechidiki yakaparurwa nezuro negurukota rezvevechidiki. Muchirongwa cheWomen's Forum tiri kutarisa dambudziko remhirizhonga mudzimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi munotibata pa 909 am, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.